This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro chikunguru 4/2016. Makateerera ku Studio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC, chiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mama anga anambobvira svika kunoku angari kubasa akatorora kubasa.
Muharare munoita mhirizhonga inotyisa pakati pevanhu nemapurisa munzvimbo dzakawanda. Vana chiremba nevamwe vashandi vehurumende votanga kuramwa mabasa. Va eslomumba vanozvipira kumapurisa epa Harare Central. Ii ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Zvinhu zvinonzi zvafuma zvakaita manyama amire nerongo muHarare nenzvimbo dzakapoteredza sezvo vemakombi nevanhuwo zvavo vari kurwisana nemapurisa. Mutorodo wenhau Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Zvinonzi pane bata murefu, bata mupfupi munzvimbo dzakaita seHatfield, Epworth, Ruwa, Zimri Park, Mabvuku neChafara. Vanhu vakawanda vanonzi vatotadza kuenda kumabasa nekuda kwekurwisana uku. Mapurisa ari kukandira vanhu utsi hunokashidza uku vanhu vachikandawo matombo.
Kunoku angari kubasa akatorara kubasa saka auya mauseni ababa pina mbarara ausvikirwa abatorwa asina kusvika pano atorwa kuporisa uko.
Yo ndemumwe mudzimai achichema mushure mekunge murume wake asungwa nemapurisa nhasi mangwanani. Mapurisa eZimbabwe Republic Police anoti asunga vanhu vanodarika makumi matatu mushure mekunge vanhu nevanoshandisa motokari dzinotakura vanhu vamuka chibhebhenenga mumisha yemabvuku Epworth nedhorobha reRuwa vakarwisana nemapurisa vachitsumwa nekuwanda kwemaroadblocks ari kuitwa nemapurisa mumigwagwa inopinda muguta. Mukati meguta chaimo vanotengesa mumugwagwa vachitungamirwa navasteni zvorwadza varatidzira vachitsutsumwa neutongo hwemutungamiri wenyika varobert mugabe pamwe nekutambiswa kuri kuitwa mari nehurumende iyi. Vazvorwadza vati vanotsigira kuratidzira kwaitwa nevemakombi nhasi vachiti mapurisa ari kubira veruzhinji nekumira pese pese achibhadharisa vanhu mafaindi asi mari yacho isingasviki kubazi rezvemari. Mutauri wemapurisa senior assistant commissioner Charity Charamba vaudza vatori venhau kuti vasunga vanhu vanodarika makumi matatu uye vayambira vese vari kufambisa mashoko ekukurudzira vanhu kuti varatidzire padande mutande reWhatsApp neFacebook nezvimwe kuti vachasungwa sezvo izvi zvisingabvumidzwe pamutemo.
Isu weZimbabwe Republic Police tiri kuziva vanhu vari kutumira maWhatsApp pasocial media ekuvhundutsira nekumanikidza nekuinsaita vamwe kuti vapandukire hurumende. Izvozvo zvinhu zvisingabvumidzwe, saka anenge abatwa achazongoona achidhiliwa naye zvakasimba.
Vanoti zvese zvange zvichiitwa nhasi zvekurambidza vanhu kuenda kumabasa pamwe nekurambidza mabhazi anotakura vanhu kana kuti makombi nemotikariwo zvadzo zviri kunze kwemutemo uye mapurisa acharamba ari mumugwagwa kuona kuti hapana anovhiringidza vanhu.
Tiri kuti zvino mapurisa mazhinji tavaisa pamigwagwa kuti vaongorore zviri kuitika nekuti kune vanhu vanga vachivhara migwagwa vachiti hapana anobvumidzwa kuenda kubasa. Vamwe vakatema dzimotokari dzanga dzichifamba. Zvese izvozvo mabasa iwayo haabvumidzwe.
Amai charamba vati kunyange hazvo mapurisa aderedza uwandu hwemaroadblocks, maroadblocks acharamba aripo sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika. Vanoti kumira mumigwagwa kunoitwa nemapurisa inzira yekuchengetedza runyararo pamwe nekudzivirira vaye vanoda kukonzera mhirizhonga. Mapurisa anodzivirira nyonga nyonga aenda nemotokari dzavo dzekudzivira nyonganyonga kana kuti mawater cannons kumishaya mabvukuru ane epwet akakandawo hutsi hunokachidza apo vanhu vange vari kurwisana nemapurisa kunyange hazvo kuratidzira uku kwaitwa kuruwa mabvuku neepwet vanoziva nezviri kuitika vaudza studio 7 kuti kuratidzira uku kuchaparara neguta rese kutanga mangwana uye kune mamwe madhorobha kune urongwa hwekuratidzira zvikuru sei nezviri kuitwa nemapurisa kushayikwa kwemabasa kushayikwa kwemari pamwe nekuoma kweupenyu vashandi vehurumende avo vasati vapiwa mhuro yavo yemwedzi wapera vari kutangawo kuramwa mabasa mangwana kuratidzira uku kuri kuuya kunyange vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muzanu pf vari gurukota rezvematunhu vasevhia kasukwere vakaedza kuchiridzira vanhu vanoratidzira nemhirizhonga izvi zvakatevera kuratidzira kwakaitika kubate bridge nemusi wechishanu vanhu vachiramba kutambira chirongwa chehurumende chekurambidza kupinda munyika zvimwe zvinhu zvinotengwa nevanhu kusouth africa nemutengo wakaderera zvozotengeswa muzimbabwe vanhu makumi nomwe nomumwe vakasungwa ndakamirira studio 7 muharare ndini Ivan Chipera
Tichiri panyaya iyi imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika inoti kusamira kwezvinhu zvakanaka munyika ndiko kuri kuita kuti kukonzerwe kukanganisika kwaakuitwa nekuda kwokuti hurumende iri kunonoka kugadzirisa zvinhu vachaus mutasa avanoshanda vakazvimirira vanoti hurumende yakarara nezamu mukanwa payakaregerera zvinhu zvichienda kumawere munyaya dzekuondomuka kweupfumi izvo zvoita kuti imukirwe nevana vayo asi imwe nyanzvi mune zveupfumi nezvematongerwo enyika uye varisachigaro wezanu pf kuunited kingdom vanik mangwana vanoti hurumende iri kuziva nezvematambudziko ose aya uye iri kuita zvose zvainogona kuti igadzirise zvinhu vamangwana vanoti zvinhu zvichanaka kubva muna gunyana vachiti kuuraya midziyo kuri kuitwa nevanhu vari kuratidzira hakuna zvakunobatsira mukuzeya nezvematambudziko ari kutarisana nenyika taita hurukuro nevaviri ava takatanga nekubvunza vamutasa kuti vanoti kudii nemamiriro akaita zvinhu munyika
ndinodavira kuti matambudziko aya ari kukonzerwa nekuoma kweupenyu kuvanhu zvavo zvikuru sei vanhu vanozviriritira vanozvitengesera tichitarisa zvikuru kuti kwakaiswa maimport bans toona kuti vanhu vanga vachirarama nokuenda kusouth africa nokutengesa zvino kuiswa kwaita maimport bans aya kwaita kuti vamwe vacho vashaye mabasa avanga vachiita vachizviitira vega
vamangwana munotarisira here kuti idambudziko ringagadzirisika nokukasika tichiona kuti vanhu vaakupinda mukuita mhirizhonga
masikati anaya ndandina vachina mbasa navamangozi andandina gavhena naminista wefinance tachikurukura nyaya imwe chete yamamiriro akaita kumusha neurongwa hwekuti zvinhu zvivandudzike tiri kutarisira kuti muna september there is a lot of new money that is gonna come onto the market muzimbabwe nekuzouyawo kwebond note zvinobatsira nemachallenges atiinawo saka tinotarisira kuti ipapo apo ndo panenge pachakurumidza zvinhu kuti zvifambei pari zvino hurumende iri kumhanyamhanya kuti zvinhu zvigadzirike
vamutasa munowirirana here kuti vana vezimbabwe vangateerera kuti ngatimirirei kusvika september pachazotariswa kunaka zvinhu
hatigoni kuti timirire mangwana nokuti dambudziko iri vakariona richiuya nokuti kushomeka kwemari semuenzaniso haina kungotanga kushayikwa yakawanda zuva rimwe chete kwakatanga tumitese tudiki tukaramba tuchikura vachizoona uyewo kuti nyika ipererwe nemari yekubhadhara vashandi kana kuti mainvestors hatisiri chinhu chinongoitika chongofuma chavapo asi kuti chinhu chinotoitika muchiona kuti taakuenda kumawere saka handifungi kuti pane vanhu vangatambira pananguro yokuti tiri kuedza kugadzirisa iko zvino uye kuedza kugadzirisa kuri kutaurwa uku inongova tariro ihope yavainayo kuti pavari kukurukura nemainvestors nevamwewo vakadaro vanogona kuzouya kuzovabatsira asi hapana chakasimba chinonzi chichaitika ipapo
vamangwana
ndinonzwisisa matauro anoita vamutasa ndinomanzwisisa nokuti kana munhu akamirira mari yake kupera kwomwedzi ikasauya anogona kufungawo mafungiro iwayo nokuti hazvizvo vimbiso nepromisi hazviunze rendi asi nyaya yacho ine pavirisha chokutanga ndechokuti hurumende yatinonzwisisa tokugadzirisa private sector chaiyo iri mari ama salaries private sector isokwanisa kubhadhara masalaries private sector ndo inopa mari kuhurumende nemaererano nemitero mataxes saka kana private sector isiri kunyanyokwititika zvinorevawo kuti kuhurumende hazvinyanyofamba kuita mutserendende
vamutasa
vamangwana ndanzwa zvavatsanangura vari kutaura kuti kana dambudziko raitika vanhu havafaniri kuti vaite mhirizhonga asi vari kukanganwa kuti vanhu vezimbabwe ichokwadi kuti havatiri vanhu vemhirizhonga asi vanomanikidzwa nematongerwo avanenge vachiitwa kuti vasvike kwavasvika ipapapo
vamangwana
zvichemo zvavanhu zvinonzwisisika chinogunun'unisa vanhu chinonzwisisika asi machemero ndo asiyana machemero ndaanoti padambudziko nokuti kune muchirungu yatinoti endgame endgame yacho ndiyezvizvi ndeyekuiti chii zvizodii kana mapwanya zvozodii
avanga vari nyanzvi mune zvematengerwo enyika uye vari sachigaro wezanu pf mudunhu reunited kingdom vanik mangwana vari kulondon manzwawo zvakare kubva kunyanzvi kune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vacharles mutasa vari parunare muharare nestudio 7 zvichakadaro mapato anopikisa anoti remdc mdct nepeoples democratic party akurudzira vanhu kuti varatidzire murunyararo asi akashora hurumende nekutadza kugadzirisa zvinhu munyika bato remdct raitawo musangano nevatori venhau kumuzinda waro weharvest house mukuseya nezvenyaya iyi blessing zulu westudio 7 abata mutauriri webato iri vaobert gutu
ichokwadi nhasi masikati taita musangano yatinga kuti muchirungu press conference nevatapi venhau pamuzinda wedu webato paharvest house chinangwa chikuru chemusangano wataita ndechekutaura nezvedambudziko kana kuti matambudziko atiri kusangana nawo munyika yedu yechipikirwa yezimbabwe kunyanyanyanya zviri kuitika mazuva ano tiri kuona kuti zuva nezuva crisis yomuzimbabwe iri kurunyanyo kutoita wese zvinhu zviri kunyanyoshata kutangisa nezvakaitika kubet bridge musi wechishanu uyo tiri kuona nhasi zvapachukira zvapivinda muno muguta guru reHarare tiri kuona kuti zviri kuitika muguta mumadzitaundi mumavhilleji growth points nyika yose zvayo toona kuti ha zvongotaridza kuti hurumende yava mugabe yakundikana mademonstration ongoitika kwese kwese vanhu vataridza ivo kuti ha tatambura tayaura saka tiri kuti isu sebato guru nyaya yedu panyaya yemademonstration position yedu iri pachena zvikurusa tiri kuti isu tinotsigira vana vezimbabwe pakodzero yavo yokuti vaite kutaridzira murunyararo zviri pamutemo zvakanangana nezviri musection 59 yebumbiro remutemo wedu saka ndozvaimwe zvataitaura izvozvo kuti sebato guru takatanga ndisu tingangoti kutaridza vanhu vezimbabwe patakaita demonstration musi wa14 april muno muHarare kuti ha zvinhu zviya zvanetsa mabasa hakuna vana vezimbabwe vofa nezhara hurumende yezanu haina zveingavaitira saka tingangoti musangano wataita nhasi wanga uri wokungotsigira zviri kuitwa tichinyanyotaura kuti ngazviitwe murunyararo ngazviitwe zvakanangana negwara redhemokrasi pasina nyonganyonga pasina mheremhere pasina violence
asi vamwe vari kuti imi sebato guru rinopikisa hamusi kuratidza utungamiri apa nekuti vanhu varingoita mazvake mazvake mimba yebere
unoona blessing vamwe vangangotaura havo nokuti zvimwe zvatinenge tichibika mugango redu ka havazvioni kune dzimwe nyaya dzetingangoti muchirungu dzinonzi dzestrategy hatingakwiri pamusoro pedenga zvereharvest house totanga kutoparidza kuti nhasi tazoronga izvo zuro taronga izvi mangwana ticharonga izvi
mutauriri webato remdct vaobert gutu vari parunare muHarare nablessing zulu westudio 7 mutori wenhau ane mukurumbira munyika uye akambotungamirawo sangano revatori wenhau rezimbabwe union of journalists kana kuti zuj vadhumisani suvanda vashaya Vasiwanda wavanikwa vakashaya umba maoku Bulawayo nhasi. Vasiwanda vakamboma mutezo makore matatu apfuura asi hapana ari kuziva kuti vashaya nei. Munyori mukuru weZUJ vaFoster Dongozi vanoti nyika yarasikirwa negamba munyaya dzekutorwa kwenhau. Vakamboshandirawo Chronicle, Sunday News, Newsday neZimbabwe Mail. Iko zvino vanga vave kuSunday News. Sati garo ebato idaru no pikisa re Viva Zimbabwe wa Eslumumba. Awanga wachitogwa nemapurisa wachipomerwa mhosva yekutuka mutungamiri wenyika va Robert Mugabe. Vanonzi vanozvipira kumapurisa kuHarare Central Police Station nhasi. Mukusenya iyi Blessing Zulu Studio 7 abata va agents Gumbo vanona nezvemutemo muViva Zimbabwe.
VaLumumba vazvipira kumapurisa kuma 2 o'clock emasikati nhasi. Ku CID kwa police Harare Police Central CID Law and Order kwa kwataenda navo negweta redu vamugiya vakasvika vakarekodwa ma statements avo vakatorwa ma fingerprints ichaona kudai vasungwa vamucustody yemapurisa
vari kupomerwa mhosva yei
vari kupomerwa mhosva yekushora hofisi yemutungamiri wenyika yatinoti muchirungu undermining the office of the president mhosva yavapiwa.
Mungaziva kuti vachaenda kudare rini?
Tinotarisira kuti kudare vange vachipinda mangwana. Kana kuri kuti zvatinonokei tinotarisira kuti pamwe kukwera mangwana ndo pavanogona kuti vapinde asi it should not be any time iri pamusoro pe 48 mahour.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930, kana pa 16065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Magwaro achangoburiswa anoratidza kuti hurumende yeSaudi Arabia ine chekuita nevanhu vanopfurikidza mwero vakabomba muNew York kune dzimwe nzvimbo muAmerica musi wa11 Gunyana 2001. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama vachiri kuzeya kuti voburitsa pachena here kana kuti kwete gwaro iri. Vanhu vanodarika zviuru zvitatu vakashaya apo vanopfurikidza mwero vakapamba ndege ndokudzishandisa sezvombo. Vakuru vebato remaDemocrats muAmerica vanoti vane chivimbo chekuti vari kumirira bato ravo musarudzo dzemutungamiri wenyika munambudzi amai Hillary Clinton havasi kuzopomerwa mhosva yekutyora mutemo pakushandisa tsambambozha yavo kwete yehurumende apo vainge vari munyori anoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika. Nezuro amai Clinton vakamboita musangano nematikitiva ehurumende eFBI nezvenyaya iye. Vakuru vehurumende muIraq vanoti vanhu zana nemakumi mana nevapfumbamwe vakafa nezuro mushure mekunge rori yainge yakazara zvombo yaputitswa muguta reBaghdad munzvimbo yeKaradam. Vanhu vanodarika zana nemakumi mapfumbamwe nevaviri vakaurayiwa uye huwandu huo unotarisirwa kukwira sezvo vachiri kutsvaga vamwe vasiri kuzivikanwa kuti varipi. Nasi nyika yemuAmerica iri kupemberera makore mazana maviri nemakumi mana yavana kuzvitonga kuzere kubva kuBritain. Vana veZimbabwe vari muno muAmerica vari kucherechedzawo zuva iri kuburikidza nekuungana vachitandara nekufara vari pamwe uko kune mutori wedu wenhau Praxidis Jeremiah. Praxidis, maswera sei?
Taswera hedu maswera sei yoyimi?
Aiwa, taswera, ndimi muri kumachikichori.
Tiriko vana veZimbabwe vafunga zvekuungana sezvo riri zuva reIndependence kuno kuAmerica kuti vangofarawo vari pamwe chete vachigocha gocha vachitamba mitambo vachiimba nzimbo dzekuZimbabwe.
Vamwe vangada kuziva kuti vana veZimbabwe vari muAmerica zvii zvaita kuti vaungane kucherechedza independence kana kuti zuva rekuwana kuzvitonga kwenyika yeAmerica.
Vana veZimbabwe vakazviunganidza vakaumba masangano akatsaukana tsaukana. Ranhasi sangano ndorinonzi Zimbabwe Diaspora Network kana kuti ZIDNA. Iri chapter yemuno muDMV area. Zvinoreva kuti District of Columbia, Maryland neVirginia, neWest Virginia zvekare. Vangoda kuti vaunganewo zuva reIndependence kudai iri holiday. Vari pamwe chete vachingoshumirana, vachingoyanana nekutandara.
Mambo taurawo here nevana veZimbabwe pamusoro pematambudziko ari kumusha kuti zvinovabata sei pazuva ranhasi reIndependence yeAmerica?
Vazhinji vange vangori kuchema nenyaya yemari yekuti kana dai vakatumira mari neWestern Union nana MoneyGram zviri kunetsa kuti vawane mari yacho kuti vapiwe iri cash kuZimbabwe. Ndodambudziko guru ravari kusangana naro.
Aiwa, waita zvikuru Praxidus, ramba uri pedyo nekuti tinewe pachirongwa chedu cheLive Talk patichange tichikurukura zuva rekuwana kuzvitonga kweAmerica pamwe nematambudziko ari kutarisana nenyika kumusha.
Zvakanakai.
Uyo anga ari mutoro wedu wenhau, Praxidus Jeremiah, ari muno muWashington nevana veZimbabwe vari kucherechedza kuwana kuzvitonga kweAmerica. Zvichakadaro, mutungamiri weAmerica vaBarack Obama vanga vachitandarawo nemhuri dzevanhu vari muchiuto vachiti vanhu vemuAmerica vanofanira kuremekedza vakarwa hondo.
Hi everybody and happy 4th of July weekend. Over the past 7.5 years, it's become one of my favorite traditions. We get to celebrate our freedoms while doing what we can to honor all those who serve and sacrifice to make that freedom possible. And I know that honoring our service members, our veterans and their families is something that so many Americans try to do every day.
Sezvatagara tichiita makore manomwe nechidimbu apfuura, tinocherechedza vose vakarwa hondo tinocherechedza vose vari muchiuto nekuzvipira kwavanoita kurwira America. Tinovarangarirawo nemhuri dzavo. Kune vose vari muchiuto tinoti tinotenda zvikuru nemabasa amunoita.
Ko emutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama.
Vanoronga mitambo yeKasolaga Premier Soccer League vaKennedy Ndebele vaudza Studio 7 kuti mutambo weChicken in FC Platinum uri kutambwa nemusi wechitatu. Kukunda kana kuita mangange kunoreva kuti FC Platinum inenge yoenda panhungunya yeKasolaga Premier Soccer League ichisiya Highlanders iri pachidano chechipiri. Kozvinhu zvasvika sei apa? Mafaro anga ari mumhuri yeHighlanders akasvika kumagumo nezuro mushure mekunge Chicken Inn yapedza nhoroondo yemitambo mipfumbamwe Bosso isati yakundwa. Murairidzi weBosso Errol Agbai akapiwa kadhi dzvuku nemuridzi wePembe ndokunogara neveruzhinji mushure mekunge chikwata chake charohwa 2-0 neChicken Inn. Asi mutevereri weHighlanders vaElliot Tahwire Minzwa vanoti hapana chinoshamisira mukudyiwa kwavo neChicken Inn.
Hapana chinoshamisira kudyiwa neChicken Inn sezvo zvagara zvichingoitika, asi zvanyanya kuramba tichingojairirwa.
Kunyange hazvo yakakundwa, Highlanders yaramba iri pamusoro-soro pegungano reKasolaga Premier Soccer League nemapoints 26 vakainzana neFC Platinum iyo yakakunda Mutare City Rovers 2-1 kuzakubva stadium. Mune mumwe mutambo, Capes United yakatadza kutora mukana wekuenda pamusoro mushure mekuita mangange 1-1 nehwange iyo yaive ichitamba mutambo wayo wechitatu musvondo rimwe chete mushure mekunge yatamba neMutare City Rovers nesvondo vakazotamba neChicken Inn nechitatu. Zviri zveDynamos zviri kufamba zvakanaka. Dimbare yakanhonga mapoints ayo echigumi nemaviri mumitambo mina mushure mekunge yarova Blois City 1-0 ndokupinza mapoints avo ese pamakumi maviri. Maglama Boys angove mapoints 6 chete pasi peHighlanders uye zvemaviri pasi pezpc kariba iyo iri pachinhano chechina. Tutarisa nyaya dzekumhanya. Nkosi yasibanda uyo ange ane mukombe weVictoria Falls Marathon kwemakore mana adarika nezuro akazotorerwa naMilen Matende weBlack Rhinos. Sibanda akangotarisa apo Matende akarova tambo mumaawa maviri maminutes gumi nemapfumbamwe pamwe nesekondi imwe chete ndokutora zvekare madhora mazana mapfumbamwe ayo aipiwa anokunda. Tabita Tsatsa wePowerhouse Athletics Club ndiye akatora mukombe wevanhukadzi achiteverwa naOlivia Chitate pamwe naChiedza Chokore. Vamhanyi vese vakapedza vari pazvinzvimbo zvinobva pekutanga kusvika pagumi vakawana mibayiro yemari. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Uye anga ari mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati achitaura pamusoro pekutsedza kwaita chikwata cheHighlanders neZuro mushure kume kunge chakundwa chakazopa mukana kuFC Platinum wekuti inge ichitungamira Premier Soccer League. Zvino munyaya dzezveutano munyika zvinonzi hazvina kumira zvakanaka zvichitevera kuramwa mabasa kwavana chiremba uye kuramba kutambira mamedical aid cards kuri kuitwawo nevamwe vana chiremba. Mutoro wedu wenhau Mavhilasi Muhlanganya uye anotipa nyaya inotevera.
Vana chiremba munyika voenderera mberi nekuramwa mabasa zvichitevera kukundikana kwehurumende kuvabhadhara mari dzemihoro nenguva. Gurukota rezveupfumi vaPatrick Chinamasa vakazivisa kuti vachabhadhara vana mukoti navana chiremba mari dzemihoro dzemwedzi wapera nemusi wa14 Chikunguru. Hurumende inoti pari zvino haina kana kobiri kunyangwe hazvo vakatanga kubhadhara mapurisa nemauto. Mutungamiri weZimbabwe Doctors Association Dr. Fortune Yamande vanoti havasi kufara nezviri kuitwa nehurumende.
Health sector, essential services sector, just like the security sector. So panopuwa security sector na health workers vanofanira kupuwa mari nekuti constitution yoti yese ma essential services. Dai zvaigona paito utauranwa zvo reverse zvodzoswa nekuti kuti tisikanzwa 14 ndiona kuti makakatanwa ari pakati pevashandi vezveutano vanova ma members edu na employer wavo anenge asina kumira zvakanaka. So feedback yataona is ndeyekuti $100 atakapuwa kunyanyanya ku health sector vana chiremba vakawanda vari muzvikwereti nemabhanga zvekutora maloni ekutenga mota vamwe kutotenga mbhedha chaiyo. Saka mari ye 100 yavakapuwa tikati 99% yacho yakatotorwa kare nemabhanga isati yatombosvika mumaoko mavo. Vari kutiwo iyo hako kana masoja mapurisa achipuwa mari isusu takazoiswa pedu tega sei isu constitution ichiti tese tiri ma essential services. Saka panoda kugadziriswa ipapo. Tinofunga kuti dai zvaigona vakuru vedu makurukota edu dai vanyasa wedzera simba paunotaurawo nevamwe kukabhineti nekuti musoro uku kuti aiwa health isector yakakosha panonzi pasara mari shomashoma munyika iyoyo patode ngatipei vamwe masecurity sector vana chiremba nana mukoti ngavaonewo nekuti basa rawo rakakosha.
Dr. Nyamande vanotiwo zvinhu zvichatonyanya kuipa kutanga mangwana.
Kune percentage vanga vari kukundikana kubva musi wa1 July then kune vamwe vataura nhasi pamusangano yavanga vari kuita vataurawo kuti kubva mangwana zvinenge zvichavanetsa tovaende kubasa. Kubudisa shoko guru rekuti havasi kustrika zvinofanira kunyatsobatisiswa. Vana chiremba havasi kustrika asi vati ivo havasi kukwanisa kunge vari mucondition yakakodzera kuenda kubasa. Mwari kuti marebhas yamakandipa yakatotorwa nemaloni aya kubhengi isu sevatungamiri vavo tavanzwisisawo pavaya kwatiri vachitiudza nhunha dzavo.
Mukuru weHealth Services Board Dr. Love Mombengeranwa vaudza Studio 7 kuti havana umbowo wakakwana nezvekuratidzira uku.
Tinotenda Mavhilasi sezvo nguva yedu yapera rakaitimbotarisa musoro yenhau zvakare. MuHarare munoita mhirizhonga inotyisa pakati pevanhu nemapurisa munzvimbo dzakawanda. Vana chiremba nevamwe vashandi vehurumende votanga kurangwa mabasa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuoneka ine mufaro. Ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ngativei pamwe chete apo takukupai nhau mururimi rwechirungu.